mapepa adina kupuwa asi ndatorwa negweta rakamirira bato reMDC anova advocate kutsatsapurwa itaura kuti MDC yakunda vemabhizimusi vanenge vakundikana saka zvichireva kuti dambudziko raapo idambudziko ratine mapurisa naro nedambudziko nemapurisa chete parizvino.
Ko vamwe vakasungwa nezuro mukatiudze kuti varipi parizvino uye zviri kufamba sei panyaya?
Tarambidzwa kuvaona nezuro takarambidzwa kuti vape chikafu hama dzavo dzarambidzwa dzivaone saka hatitorina chokwadi kuti kune utsanana here ivo vari kugutsikana here nekubatwa kwavari kuitwa nemapurisa ikoko hatitorina ruzivo nokuti paiswa cheni nekii kucentral police station yekurambidza vanhu veMDC kuti vasapinde iri kuenda kumastops ikoko saka pari zvino hapana chatiri kuziva kuti pakamira sei todayira kuti mangwana tinogona kunovaona kumatare edzimoso.
Tiri kunzwawo kuti guta rese razara mapurisa mauto nevasori zviri kufamba sei?
Ichi chokwadi kutaura kwandiri kuita ndotaura ndiri pamuzinda weMDC panza apa pane mapurisa anokwana mashanu pane vamwewo vasori velaw and order pane vamwewo veami vakamboitawo mhirizhonga muna 2011 vatoziva vakamira panza apo vasingazivi ndechokuti tinotovaziva kubvira kare panewo vecio vane dzimotokari dzavo dzakapakwa kunhiri kumatiyuko ndingangoti ndichiwedzera ipapo nezuro pane inonzi drone chindege chinoshandiswa neami inge ichitendera muguta munomu panewo helicopter gunship yatakaonawo masoja marimwe zuro enge ari kumpopoma nekuluvheze tichitarisawo futi kuti pamawhatsapp pane zvinhu zviri kupostwa nevanhu vari da kukanganisa urongwa hwedu asi isusu hapana chataita chingave chinzi chine mhirizhonga mukati saka ndinoona kuti kuita kuri kuita ava vesecurity kuda kudena MDC kuti vagozoti MDC ibato rine vanhu vari violence sekutaura kwavanoita kana vachinyora muchingezi.